mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 24 gunyana 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi maviri nevanomwe 227. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly manheru anhasi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinofara nerutsigiro kuvashandi vemuZimbabwe kubva kumasangano anomirira vashandi mune dzimwe nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi maviri nevanomwe 227 zvichitevera kufa kweumwe munhu nezuro kuManicaland. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi maviri nevashanu 7725. Nezuro vanhu gumi nevana 14 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vese vakachitapurirwa muZimbabwe mekare. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevatatu 43 vafa nechirwere ichi. Kozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu nevanhu vanomwe 6007. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa manheru anhasi kutaura pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly. Bepanhau reHerald rinoti vaMnangagwa avo vachataura kuburikidza nevhidhiyo vari muHarare vachabata nyaya yezvirango zvakatemerwa vatungamiri muhurumende mavo vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo asi ivo vachiti inyaya yeminda. VaMnangagwa vari kutarisirwawo kutaura nyaya yekurwisa chirwere cheCOVID-19 charura pasi rose. VaMnangagwa ndeumwe wevatungamiri venyika makumi maviri vachataura kugungano iri masikati anhasi. Tabata vanodzidzisa zvemabhizimisi paDefry University muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatiudze zvavanotarisira kunzwa kubva kuna vaMnangagwa uye kana zvese zvinotaurwa pagungano iri zvichiteererwa nekushandiswa.
Ndoona sekuti chinhu chikuru chavachasimudza mukutaura kwavo ndechenyaya yamasanctions zvirango zveupfumi zvakapomerwa Zimbabwe kubva vatarirwa Zimbabwe kubva kuna ana 2000 kutosvika makore makumi maviri. Saka maonero angu ndinoona sekuti vachatisiyanei nokutaura kwapuresident Mugabe vainyanya kupopota nokutendeka vanhu mumaziso ivo vasingazvipiriki mumaziso avo. VaMnangagwa maonero angu vachaenda nokuchema chema kuti masanctions dai abviswa kuti tikwanise kuitira vanhu zvakati kana kukwanisa kurwisana neCOVID-19 iyi. Vachazamazve kudembetera dzimwe dzenyika dzinenge dziriko kuti dzivanzwe dzivabatsire kuchema chema panyaya yamasanctions iyoyiyi nokubatsirwawo kwavari kuita nedzimwe nyika dzakaita sana South Africa tiri kuchema chema kuti masanctions haya agarisa, masanctions haya ari kukaurisa vanhu zvavo vasiri vatungamiriri vakuru vanonzi ndoo akananga masanctions iwayo. Saka ndo mavonero andinoita kuti vachazama kudemba, vachazama kuchema, vachazamavo kuzvichuchumadza nezvimwe zvavanenge vakaita zvekare zvinenge zvavanenge vachida kuti zviratidze kuti masanctions akabviswa. Vacharamba vachiita zvakati kunyanya zvokusunungura mareforms aya vanofanira kuita kuti zvizosvika pakati kodzero dzavanhu, vachazama kuzvisunungura zvekare.
Masanctions ayo ari ku pane zvaari kukanganisa muZimbabwe here?
Mavonero angu ndinoona kuti ari kukanganisa chaizvo nenzira inokwanisa kusaonekwa navanhu vakawanda, nokuti nyange sera hurumende yeamerica ichiti masanctions aya akatagetewa akanangana navanhu vakati vakati vakati. Tikatarisa vanhu vacho vanosanganisira mutungamiri wenyika vamunangagwa vanenge vakanangiwa namasanctions iwawo, ndivo vanenge vaine bhiro yokusaina zvinhu kuti zviuye kuZimbabwe. Zvino kana ari yemukuru wenyika kana kuti ndiye mukuru wekambani iri pamasanctions iwayo unonzi iye nenge ndiwo uri pamasanctions iwayo, ariye une simba rokutambira kana angava maroni acho avanenge vadi vari dzavanenge vakwereta, zvine zvichingoriwowo kuti chii masanctions acho akabata munhu wose, nokuti abata baba venyika kana amai venyika ndivo vanenge vachinzi ava vari pamasanctions list, atiiti business navo.
Ndinoona kuti vatungamiri venyika vakawanda vanopiwa mukana wekutaura kugeneral assembly. Pane anoteerera here zvose zvinotaurwa navatungamiri venyika ava?
Variko vanoteerera, zvinoteererwa chaizvo kunyanya nebato remuumbanidzwa weUnited Nations uno muzinda wavo uno kuamerica una madepartments akawanda anozoteerera zvacho zvinenge zvataurwa izvozvo. Asi zvinenge zvichiteererwa zvose izvozvo zvichirekodhewa zvichiiswa kwazvinoiswa zvichizopfuudzwavo kuna maofisa anaUnited Nations ari kunyika dzakasiyana siyana kubvira kuZimbabwe. Saka zvinizvozvo zvinozofambiswa nenzira isingazooniwe isuwo vanhu vedu, nokuti zvinenge zvadzaka udzanu hwacho.
Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Asi mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguru vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti zvirango izvi hazvisiri nyore kuti zvibviswe. Vatiwo zvinovashamisa kuti nyika dzakaita seAmerica dzinotadza kushanda pamwe chete nenyika dzakaita seChina, Russia kana South Africa mukuedza kuwana mushonga wecoronavirus. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Zvirango izvi hazvisi nyore kuti zvibvise pari zvino, nechikonzero chekuti pakaiswa zvirango izvi kunana 2001 panga paine kutambudzika kwevanhu kuburikidza nekutyorwa kwekodzero dzevanhu, kuburikidza nekubvutwa kodzero dzevanhu dzekuti vataurewo zvavanoda varatidzire kana vasiri kufara nezviri kuitika munyika.
Asi pane chachinja here iko zvino, nekuti vamunangagwa ka vari kuti ivo vari kuuya kana kuti vakauya nematongero matsva yavari kuti new dispensation?
Mumwedzi mishoma yapfuura taona zvekare hurumende yavamunangagwa iri kuchama kumbunyikidza kodzero dzevanhu, taona kusungwa kwevanhu kwakanyanya. Zvinova zvinenge zvichiongororwa nenyika idzodzo dzakaisa zvirango izvozvo. Saka ndinofunga kuti kunyange vamunangagwa zvavo vanga vambopiwa mukana wekuti vazviratidze kuti vachange vachitungamira zvakasiyana nezvanga zvichiitwa nevamugabe, ndinofunga kuti kubva muna 2018 kuuya mberi hurumende yavo yadzoka zvekare pamaitirwo anga achiitwa nehurumende yavamugabe, zviri kuita kuti pasave nechikonzero chekuti nyika dzakaita seAmerica nana European Union vabvise zvirango zvavakatemera nyika yeZimbabwe.
Imwe nyaya iri kuzewa kumusangano uyu ndeye COVID-19. Muri kuona here paine kuzvipira kwenyika zvikuru dzakabudirira kupedza dambudziko iri. Tichiona kuti panenge parikuita kukandirana makomvuri matete pakati pehurumende yeAmerica neyeChina.
Handioni paine kuzvipira kwakanyanya kuti nyika dzibatane kurwisana nechirwere ichi, kunyange chauraya vanhu zviuru nezviuru pasi rese. Asi takaona vaTrump hurumende yavo yakatotiyo haisiri kupa mari yerubatsiro kuWorld Health Organization, inova ndiyo iri kutungamira kurwisa chirwere ichocho. Chechipiri, tiri kutarisawo zvekare ise zvakaita nyika yeAmerica yokuti hurumende yevaTrump nanhasi unoyu haisi kukurudzira vanhu kuti vapfeke maface mask.
Izvozvo zvinounza matambudziko akaita sei?
Pakadaro ipapo panoratidza kuti nyika dzinotarisirwa kuti ndo dzinofanira kunge dziri kutungamira the world kurwisana nechirwere ichocho, ndo dziri kuratidza kuva neurema hwekusunga. Kunyange science iri kuedza kupa ruzivo kuti izvi ndo zvatinofanira kuti tiite kuti vanhu varege kuramba vachitapurirana chirwere. Kozotiwo tiri kuona kuramba vanhu vachirwisana nemashoko makobvu nematete pakati peAmerica neChina, dzinova inyika mbiri dzine masimba akanyanya zvikuru pane zveupfumi, asi havasiri kushanda pamwe chete. Kana kutitiwo mascientist ekuChina, mascientist ekuAmerica, mascientist ekuRussia, kunana South Africa, vana European Union vagare pamwe chete kuti vangapedze sei dambudziko recoronavirus. Asi tiri kuona pari kutonyanya makwikwi ekuti umwe neumwe ari kushanda kabisira kuti azonzi zvichida ndiye akwanisa kuunza fasting yaita kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vange vari parunare kwaMutare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti rinotambira nemufaro rutsigiro rwakapiwa vashandi vemuZimbabwe nemamwe masangano anomirira vashandi mune dzimwe nyika. Masangano aya akaratidzira nechitatu pamizinda yeZimbabwe munyika dzakasiyana-siyana, achikurudzira hurumende kuti imise kushungurudza vashandi pamwe nekuchorwa kwekodzero dzevanhu. Kuratidzira uku kunonzi kwakange kwakanangana nekutsigira vashandi vemuZimbabwe, uye kwakaitwa pasi pedingindira rinoti hashtag solidarity for Zimbabwean workers. Rimwe remasangano makuru evashandi muSouth Africa, reNational Union of Metal Workers of South Africa, rakawanikwawo richiratidzira pamahofisi emuzinda weZimbabwe ari muPretoria neCape Town, richikurudzira kuti hurumende imise nyaya dzekushungurudzwa kwevanhu. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kuratidzira kwakaitwa nemasangano ari kuvatsigira aya kunobatsira kuzivisa pasi rose nezvematambudziko akatarisana nevashandi munyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Rande riri zuva ratinoti Global Day of Action, kuratidzira kana kuti kupa vashandi veZimbabwe tingati solidarity nevamwe vari kunze kwenyika. Takanangana nematambudziko anosangana nevashandi veZimbabwe. Tingati nyaya dzemuZimbabwe dzagara dziri mudariro kwenguva yakarevesa. Saka takatenderana pasi rese kuti kumasangano patinosangana kumaglobal federations patinoita affiliate, kuti gore negore tinoisa zuva rimwe chete patinorangarira kushungurudzwa kuri kuitwa vashandi veZimbabwe. Saka izuva vashandi vavanofunga kuti vashandi veZimbabwe hatina kukukanganai nematambudziko enyu muri kusangana nawo asingaperi, kana una sawira ane ma problems pakato kosha kuti nguva nenguva upote uchi remember kuti sawira wako anenge achita kunzwa inzwi rinobva kwauri uchitaura nezvake that's why kana tingati tichiona kuratidzira kwakadaro kuma embassies kana kuti panzvimbo dzakatisiyanei.
Saka kuratidzira ikoko kwakaitwa kumizinda yeZimbabwe kunobatsirei kuvashandi veZimbabwe?
Kuratidzira uku kunoita highlight ma issues hakusi vanhu vese kuti vanoziva nezviri kuitika muZimbabwe. Patinenge tichiratidzira kana kuti vamwe vetu pavanenge vachiratidzira vari kunze kwenyika, nyika idzodzo pane vamwe vanhu vanenge vakuzoziva kuti muZimbabwe pane dambudziko rakadai ende rinofanirwa kubatsirwa sei. Saka pakatokosha kuti paratidzirwe kuti vanhu vanzive kuti muZimbabwe pane gakava vashandi vanenge vachimbunyukinidzwa vasina kubata zvakanaka nehurumende yavo. Kwatiri pakatokosha kupa solidarity yakadaro.
Tinoona kuti kuratidzira uku kunoitwa gore negore. Pane shanduko here yamati maona kubva pakatanga kuratidzira uku?
Iyo zvino tange tisati taona hurumende yapinda nemilitary ichichinja. Taona hurumende yakapinda nemilitary iyi yakutoita kukana kunyanya zvaitwa naMugabe, kufurikidza zvaitwa naMugabe. Asi hazvisi kustopa vashandi vari kunze vanasahwira hama dzedu dziri kunze kuti zvipote zvichingotaura nyaya imwe chete iyoyo kana wedha vanochinja nhasi kana havachinji nhasi. Asi tinotopota tichiratidzira kuti vanhu vagare vachizviziva kuti tine hurumende inombunikidza vanhu, tine hurumende isingabati vanhu vayo zviri pamutemo.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanau anhasi. Kuroneko rinoti hurumende yapa mvumo kuti makombi anotakura vanhu atangidzezve kuita basa rawo, asi vanyorese kuvakuru munzvimbo dzavanoshandira uye vachitevedzera mitemo yekudzivirirwa kwecoronavirus. Makombi akange amborambidzwa kutakura vanhu panguva iyo nyika yakatangidza kurwisana nekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Zimlife.com inoti vana chiremba vave kuchitira kuti hurumende iri kuronga kuvaomesera kana vachida kutsvaka mabasa kunze kwenyika. Zviri kunzi hurumende yave kuda mari inoita madhora mazana maviri ekuAmerica kuti inyore tsamba inoratidza kuti chiremba uyu munhu kwaye, uye tsamba iyi inofanirwa kutsigirwa nevamwe vana chiremba vaviri. Mudaily News mune nyaya yevakabatsira kuumbwa kwezanup f uye vaimbo vegurukota muhurumende varugare gumbo vachiti zvinobatsira nyika pamwe chete navaEmerson Mnangagwa kana vakashandira kubatanidza vanhu munyika. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tingaudzwa zana tokuzani kupi zvipo kutovhundwa kana tokuzani kupi hativhunduki hatichiuki kuti kusure kwedu kuni hatimbocheukizvo simba rehuveri remumvura isi tinosapota vanozonochamisa nangu aka inangu pati yake ikanzi ikanzi chimuti toteera nozonochamisa hatitevei vanhu ava vasina direction vasina kwavaenda bofu hatungamiri rimwe bofu anopera kuera wesa ese mugoronga titungamire hedu vashamisa tiende mberi izvo tisina nhava vanogwautao tumashokwangu andinawo.
makadiko bazukurume sekoko ku studio ndini mbuya mberi ini ndine chichemo chokuti ko zvinorereko zviri kuitwa na Tokozani opedzesa vanhu here tosara tisina vana nokuda kwake munofunga kuti iye kwake kuri kugona kwakanyaita sei kwaanongofungudza vanhu vose vose saka anoda kuti nyika iyeyo ichiva yake zvino haziiti ndiye uya wataiva tichituka titi kana ari mhandu imhandu pasi naye
makadii vashamara vestudio 7 nevateereri vacho ini ndinofara iyi ndotokutaura nenyaya yava munangabwa vari kuti handisipinda handifinda kabva pachituru ngavazive chinhu ichi chekuti hakuna chinhu chisingaperi hakuna ave netarisiro yekuti vamugabe vachabviswa pachituru saka mabvisiro akaizwa vamugabe ndo avachaizwawo ivavo vamunangabwa ndini Nelson Chipara ndiri muJoburg South Africa.
Hello, hello, pa Studio 7. Ndiri mutereri we Studio 7 pa South Africa pa. Zvinotishamisa kana vakuru vachiti munyika makagadzikana. Kugadzikana kuri kukuya kana vachitamhura matambudziko. Voda kukoti chokutotanga havanyatsi kuona dambudziko ririmo here munyika kuti mari chai chaiyo ndo dambudziko rokutanga ririmo. Saka ungati nyika here inenge isina mari. Vanhu takapararira munyika dzese tiri kutsvagana nemari. Ngavatigadzirise mari kwete kurwisana zvino kuti mari yokukumbira vopinda votoinyima zvevashandi vacho. Saka kugadzikana kwacho hatikuoni. Varume ngativake nyika yedu mune zvakanaka kwete kuti hamuna kugadzikana naro hativaki nyika asi kuti kubatsirana ndo kunogona kuti nyika yavaki.
Magadiko vashamari vestudio 7 aindoitwa taurai ndikuno kusouth africa ndo kutaura nenyaya yavana kupi ava vei diki ava emdct vari kungoswera vachingorwa kungorwira mazita tanzi toda kuita maftc alliance vari kutianzoniriva vanhu vadiko kuti kana vaidzi vachidziwo vada kuitwa vanhu vane njere vanoronga stereki vashandise njere izvozvo izvokuti vatsvagi kutoita sei vasimudzire upfumi vezibagwaparara kudai zvo taivasiyawo kuita zvinhu zvinonyadzisa zvakadai zvo emari vatibatsira emari vatibatsira.
Dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Musi wagunyana 11, America, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam nesangano reASEAN vakaumba mushandira pamwe weMekong neAmerica kana kuti Mekong US Partnership. Mushandira pamwe uyu unoratidza kukosha kwedunhu reMekong kuAmerica. Uye kuwedzera kushanda pamwe kwakatanga muna 2009 pasi pechirongwa cheLower Mekong Initiative. Mumashoko avo, gurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vakati vachavaka vachitevera basa rakanaka reLower Mekong Initiative ne $3.5 billion yekubatsira dunhu yakabva kuAmerica makore gumi nerimwe adarika. Pamusangano wekuparurwa kwemushandira pamwe weMekong neAmerica weMekong US Partnership uyu, America yakazivisa nezvemari inodarika mamiriyoni zana nemakumi mashanu emadhora kana kuti $150 million yekubatsira dunhu reMekong. Pamari iyi mamiriyoni makumi mashanu nemaviri emadhora kana kuti $52 million iri yekutsigira chirongwa chekupona kubva muCovid-19. Mamiriyoni makumi mashanu nemashanu emadhora kana kuti $55 million inenge iri yekurwisana nemhosva dzinodarika migano yenyika dzakasiyana siyana kuchitiwo mamiriyoni makumi matatu nematatu emadhora kana kuti $33 million ichazobatsira kusimudzira misika yemhando dzemoto uye mamiriyoni maviri emadhora kana kuti $2 million ichibatsira mukurwisana nekufambiswa kwevanhu zviri kunze kwemutemo. Mushandira pamwe wemekong neamerica wakazvipira mukuzvitonga kusununguka kwehupfumi utongo hwejekerere nekukura kunochengetedza nyika dziri mugungano iri. Vapompeo vakati vatsigira kukura kwehupfumi nemari inodarika bhiriyoni imwe chete yekugadzira zvivakwa munyika dziri pasi pedunhu reasian kuburikidza neUS International Development Finance Corporation kana kuti DFC neurongwa hwekudyara mamwe mabhiriyoni mumakore anotevera. Vakayambira zvakadaro nezvechidikwa-dikwa chekutarisana nematambudziko akatariswana nawo kusanganisira ayo anobva kubato reChinese Communist Party iro vanoti runoramba richityisidzira zviwanikwa nekusununguka kwehupfumi mudunhu reMekong. Matano eCCP ekuita zano ndega pakuvhara mvura kumusoro kwerwizi awedzerawo dambudziko rekushayikwa kwemvura kwemakore. America inomira nedunhu iri pamwe nekomisheni inoona nezvemvura yemurwizi Mekong yeMekong River Commission mukukurudzira kuti rwiziwo runenge rwaunganidzwa rugowanwe zviri pachena. Vapompeo vakapika vachiti vanokurudzira nyika dziri mudunhu reMekong kuti dzimanikidze CCP kuti imire nemhiko yayo yekuvimbisa kuzivisa ruzivo rwainenge yaunganidza rwakanangana nemvura. Ruzivo irworwo runofanira kuve pachena ruchionekwa nevanhu vose. Vakatiwo runofanirwa kunge ruchiburitswa gore roga roga. Vakatiwo runofanirwa kugowanwa kuburikidza nekomisheni yeMekong River Commission iyo inotungamidza zvido zvenyika dziri mudunhu reMekong kwete zveBeijing. America iri kushushikana zvakare nezvikwerete zvine chekuita nezvivakwa uye kuhandira nekusajeka kwenzira dzemabhizimusi emakambani ehurumende yeBeijing akaita seChina Communications Construction Company. Imwe nyunyuto ndeyekukwira kwekufambiswa kwevanhu zvisiri pamutemo zvinodhaka nemhuka dzesango zvizhinji zvacho zvichibva kumasangano, makambani nenzvimbo dzine mitemo yakasiyana nedzimwe dzemunyika kana kuti maspecial economic zones zvinodyidzana neCCP. Kuburikidza nemushandira pamwe weMekong neAmerica, America inotarisira kudzivirira zvido zveshamwari dzayo nekubatana kuitira runyararo kugadzikana nebudiriro mudunhu reMekong.
Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Tazvida nekambo kake anodyiwa haataure vatereri musaregera kuitira vadiwa venyu zvinovafadza pachenyu vanokutendai zvikuru sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana maviri nemakumi maviri nevanomwe 227 mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kutarisirwa kutaura pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly manheru anhasi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinofara nerutsigiro rwakapiwa vashandi vemuZimbabwe nemamwe masangano anomirira vashandi mune dzimwe nyika. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.